Tinokonfirma kuti takawana mainstructions last week nemusuwe Thursday kubva ku Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Vachitaura iyo vaire kuti mamembers avo ari kuda kudeployiwa as polling officers in various places across the country. And unfortunately, vakaita established that pane vamwe vakawanda zvikuru vachadeployiwa kunzvimbo dzavasiri resident zvinovashaisa kuti vasakwanisa kuvhota. Saka vane tsamba yavakanyora iyo kuZimbabwe Electoral musi wa4 July 2018. Pari zvino tsamba iyi yanga isati yawana mhinduro. Isusu takazonyorawo tsamba musi wa6 musi wechishanu musi wa6 kuzeti tichiti tsamba iyi yamakanyorewo isati mareply tipeiwo tsamba iyo kana musina, isusu taakumhanya kukoti nokuda kwokuti kodzero dzakakosha dzemamembers eclaendi yedu dzingango tsikwa tsikwa kana tikasaenda kucourt kana kuti nini kasanyatsobuda pachena kuti muda kuti vadeploy sei.
Makatoendesa mapepa enyu kumatare here kana kuti hamusati?
Kutaura kwandiri kuita kuno kuti kutodrafta agent chamber application yandinofunga sekuti tichaifaira kucourt mangwana.
Saka ZEC yanga isina kumboronga kuti maticha achaishandira pasarudzo akwanise kuvhota vari kwavanenge vachishandira ZEC vari.
Kutaura kwandakaita nemaclients nevamiriri vemaclients vakauya kumahofisi kwedu last week vaitaridza kuti havana zvavanoziva nezvirongwa zvinova ndizvo zvakatozivisa kuti ivo vachimhanya mhanya kuti vatrae kumiririra mamembers avo, nokuti mamembers avo ndo vakanga akurutyisa kuti pavangangodeployiwa kungangova kure nekwavakarejistra kuti ivo vagovhota. Saka vaitotyira kuti vanokwanisa kutadza kuvhota. Pamutemo vanhu veZEC vaifanira kunge vakataura within 14 days after nomination vaifanira kunge vakataura ivo kuti zvichafamba sei kuti vanhu vachadeployiwa kunzvimbo dzavasina kurejista vagovhota.
Kana zvamuri kuda zvikasafamba zvichaitwa sei?
I think zvinenge zvakungova kune umwe noumwe individually kuti unokoshesa kuinda kundoita polling officer here kana kuti unokoshesa kuvhota. Saka panenge pakaoma asi so zvinokwanisa kupesera zvakakuitika zvekuti vanhu vanokwanisa kungochuza kuti regai tiende hedu, nekuti totya kuti tinozonzi takaramba kutevedzera a law of instruction tikazodzingwa mabasa kana kuti tiregai tiende futi nawo kana ka 20 cents katinowanawo pamusoro ikako kanobatsira kuti tiraramise mhuri nekuita zvinhu munyika muno. Saka pakaoma. Ndo the long and short of my answer.